also say anti-corruption trust. Zvikona sekuti idanho rakanaka chose kuti kuitwe ma lifestyle audits. Nokuti mukatarisa upfumi huri kuunganidzwa nevanhu, tozotarisa iyo mari yavanenge vachihora, hazvisi kupindirana. So tinoona kuti idanho rakanaka chose raparurwa neve National Prosecuting Authority.
Tinoona kuti mashoko aya akasike kutanga hurumende ichizivisa pausoro peurongwa hwekuda kuongorora mararamiro ari kuita vashandi zvikuru vaikoko kunyaya dzematare uko. Munofunga kuti pane chinozoshanduka here rwendo runo?
Ndiro dambudziko redu guru irori kuti nguva zhinji dzeanoti walking the talk vanokwanisa kungotaura zvavasingakwanisi kuzozadzikidza. Asi tinenge tichingovakurudzirawo kuti this time around kana vati varoda kuzviita and kana vachishowa genuine commitment to fighting corruption vanofanira kunge vachizviita semataurira avanenge vachiita.
Tichitarisawo iko kumahofisi evachuchisi, munoonawo kuine huori here hwamungati hunoda kuferefetwa sezvavari kutaura?
Huori huriko hwakatekeshera mumahofisi zavo. Tiri kunyanya kuwitinesa vanhu vachiya vachikomplena vachiti nyaya dzavo hadzisi kufambiswa zvakanaka, noda kuti prosecutor anenge apuwa mari nevasungwi. Iko zvino takatombonyorera kuNational Prosecuting Authority, takatarisa pagokwe chaipo tichiti pane dzimwe nyaya dzatisingachaoni dzichifamba zvakanaka, tichifungidzira kuti nedzimwe dzenguva vanokwanisa kunge vakapuwa mabribes. So patove neurongwa hwokuti dzimwe nyaya dzacho dzichitoongororwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti nyaya dzisati dzisafambi. Uye muZimbabwe kuno vanonyanya kuverenga mapepa nawo, tinogara takanzwa zvikuru zvinzi paita prosecutor wasungwa, paita magistrate wadi wasungwa. Semapurisa igaro ziva kuti vanotora zvoko muhomwe. Ipapa pano panga paine lockdown apa, vazhinji vacho mapurisa nemasoja vakatonota nemari dzekuti vakaona munhu asina kupfeka chimaski donzi bhadhara $5, vakaona munhu achifamba nenguva dzekefi dzapurikidza bhadhara $20. So munhu wese ndingangoti justice delivery sector yose kubva kumapurisa zvoenda kumapp zvoenda kumamagistrates vese vari kunyanya kazhinji vachinzi vari kuwanikwa vachiita nyaya dzeuori.